Ininzi ni Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misuruye na uzedu zanasi mufuro chikunguru 16, 2018. Vaimbo wa munyori mukuru we United Nations wa Kofi Annan vari kutungamira chikwata chava na sura jena kana kuti the elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera. Dare repamusoro ronzwa nyaya yevarairidzi avo vanoti vakanyimwa mukana wekuvhota nezeke, kunyangwe mapurisa nemauto vakakwanisa kuvhota vasati vaenda kunobatsira mukuvhota. Vamwe vechidiki muZimbabwe vowana mukana wokusangana nevaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. Nyaya yekuti zeke iri kuita basa nemazvo here kana kuti kwete yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuHelsinki kuFinland. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziri kuitwa mukati memavhiki maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona.